Muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vasikala, vagarudzo ziyaduma, vati vasikala vane nyaya vanofanira kupindura, vachiti chikumbiro chemagweta vasikala chekuti nyaya iyi iraswe, hachina kufanira, vaziyaduma, vati mashoko akashandiswa navasikala, anokurudzira mhirizhonga, vaudza dare kuti mashoko akashandiswa mumavhidhiyo avanoti vanawo, ezvinonzi zvakataurwa navasikala, vachikurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati, anoratidza kuti vaida kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga, zvaizokonzera kusagadzikana munyika. Asi gweta ravasikala vaEric Matinenga vati hurumende yaifanira kubudisa mavhidhiyo aya pachena, ivo pamwe chete nemutongi wavo nawo, kwete kuti hurumende inoviga umbo hunofanira kunge huri pamberi pedare. VaMatinenga vati kunyange mavhidhiyo aya akaunzwa mudare, zviri mumapepa ekupomera vasikala mhosva hazviratidzi kuti pane mhosva yavakapara, vachiti bumbiro remitemo rinobvumidza vanhu kuratidzira, uye vasikala semunhu anoita zvematongerwo enyika nekurwira kodzero dzevanhu vanobvumidzwa zvakare kutaura zvematongerwo enyika vachizviita zviri pamutemo. Zvasvitswa kudare navaMatinenga zvatsinhirwa nerimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu.
Mashoko ari kunenedzerwa kuna vasikala nezvacho zvavari kunzi vakaita, tazvitarisa pamutemo weZimbabwe zvino zvinotenderwa kuti zviitwe, hapana mhosva yakaparwa, naizvozvo hapana chikonzero chekuti varamba vachineswa pamberi pedare.
Mutongi wedare vaLanzini Ncube vati vachatura mutongo wavo panyaya iyi mangwana. Zvichakadai, mudare manga muine nhengo dzeZanu Ndonga, Zimbabwe People First pamwe nemultiracial Christian Democrats dzanga dzauya kuzonzwa nyaya yavasikala. Mutungamiri webato remultiracial Christian Democrats vaMathias Guchutu vati havasi kufara nekusungwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevezvematongerwo enyika vakaita savasikala.
Tiri kutoti zvinezvi hazvifani kunge zvichitomboitika, tirikutaura nezvemakodzero dzavanhu. Endi kana tikataura nezveconstitution tuta vanhu vane kodzero yekutaura zvinenge zvichinetsa munyika. Saka zvinotoshamisika kuti iko zvino hatisiri zvongoti vamatongero enyika, tiri kuona vamatongero enyika ari kusungwa, tiri kuona majournalist ari kuharaswa, tiri kuona iko zvino zvatove zvimwe zvakutoshamisa nemaroya futi otombombanywa ozonzi hake pave apa mazuva ozonzi takusi hapana chaji yadii yaitwa. Ese iyo kushungurudza vanhu kusingatombodiwa zvivanoti mhezi chimoita zvakadaro. Asi tinongotaura hedu kuti ndifunga yave nguva yekungoti vanhu tizive kuti chinhu ichi chinofanira kuti chichipera, asi takungomira hedu kuti makotsi tiona kuti anoita sei. Pachoka chiripo ndizvoti hazvina kunaka zviri kuitika.
Nyaya isati yatanga kunzwikwa, rimwe gweta rine mukurumbira amai Beatrice Mutetwa vamborambidzwa kupinda pamatare nemapurisa anorwisa Mvonga Mupopoto, asi vazobvumidzwa zvavo mushure mekupopotedzana kwavaita navo. Mamwe mapurisa anga achinetsana namai Mutetwa atataura nawo ati vanga vachizadzisa mutongo wakaturwa nedare wokurambidza amai Mutetwa kuti vamirire mutori wenhau Hope Chingono mudare pamhosva yaari kupomerwa yakafanana neyavasikala. Amai Mutetwa vazokwanisa kupinda mudare mushure mekunge varatidza mumwe anoshandira pamatare apa ari kujudicial services commission magwaro avo ebasa. Rimwe gweta rine mukurumbira valavhimo Madhuku vashora zvaitwa nemapurisa izvi vachiti mutongo wakaturwa nedare hautadzisa amai Mutetwa kuita basa ravo reugweta.
Zvakashata maningi izvozvo, hazvinei nemutongo wakaitwa namagistrate. Mutongo yaongorewe kuti vasamira mudare vachitaura vari mudare, vakamirira Hopo panyaya iyoyi yaHopo sezvairi. Hazvivarambidzi kuita anything. Zvimwe zvese zvingaenderana nekushanda sagweta zvichienderana even panyaya yaHopo, kunyora mapepa, kumhanyamhanya nenyaya yake, like uya kuno kuti vanoda rekodhi yezvakaitika, kuti zvese izvozvo ndo vanoramba vari gweta raHopo. Havana kutorerwa ugwe kuti vaite gweta raHopo, vakangorambidzwa kuti vange vakamira mudare nanyaya raHopo pana magistrate iyeye.
Mamwe masangano emuno neekunze anoita nezvemitemo pamwe nekodzero dzevanhu akaburitsa gwaro achitsoropodza kushungurudzwa kwaanoti kuri kuitwa amai Mutetwa pamwe nemutongo wakaturwa nedare wekuvarambidza kumirira Chingono mudare, vachipomerwa mhosva yekunzi vakanyora paFacebook vachitaura nezvenyaya yaChingono iyo nyaya iyi ichiri mudare. Asi amai Mutetwa vakaramba mhosva iyi mudare vachiti havasi paFacebook, uye peji rakanyorwa zvavari kunzi ndivo vakanyora harisi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.